manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero gana kwa tereri, tunosangana zokara manero anasi, urumusuwe chishanu kurume 18, 2022. Maka tereri ku Studio 7, nefenyero inya zirigitika mZimbabwe, zamuno piwa na Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kutema kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi iri ndirimu Washington DC ndichiti ezinezuri mchurongwa chedu cha nasi. Urumende ino tipane mapurisa asungwa ne mosha yekutocha nengwe Citizens Coalition for Change wa Godfrey Chidau Karembera. Awa vanuzika nwanere kuti madzibaba, veshanduko, apo vanga varimu maoko ye mapurisa. Batoro Citizens Coalition for Change vinoenda kudarire High Court mushure mekunge rap miswa kuita musangano waro kumasvingo nemapurisa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano weparunhare nemutungamiri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo yeRussia neUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zirezo kuburiswa kwemashoko razivisa nhasi kuti pane mapurisa asungwa zvichitevera kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yekurohwa zvakaipisisa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera avo vanonyanyozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko. Vakarembera vakarohwa nezuro mushure mekusungwa nemapurisa. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko razivisa nezvekusungwa kwemapurisa uku kuburikidza nemashoko aiswa padande mutande reTwitter. Kunyanga hazvo risina kutaura kuti mapurisa asungwa mangani uye risina kuburitsa mazita avo. Vakarembera vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vakasungwa nezuro muHarare vachipomerwa mhosva yekutsvaga rutsigiro mukati meguta zviri kunze kwemutemo uye kutuka mapurisa. Asi nhasi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepanhau reHerald kuti vakarembera vakasungwa mushure mekunge vawanikwa vachida kukanganisa chiumbwa chambuya nehanda chiri muHarare icho vanoti chakachengetedzwa. Asi gweta ravakarembera vaDouglas Coltart vaudza Studio 7 kuti havasati vaziviswa nezvemhosva itsva yave kupomerwa vakarembera iyi vachiti vari kushamiswa nazvo. VaColtart vatiwo mapurisa akachengetedza vakarembera mavari muchipatara. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vashanyirawo madzibaba veshanduko muchipatara mavari kurapwa vari. Kuri tinzwe nezvekushanya uku tabata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Vachamisa semukuru wemacitizen vanga vari kuparire nyatwa vachiona madzibaba nekuti kutsika dzedu semacitizen tinokoshesa nyaya solidarity with our people and solidarity with the oppressed. Munoziva madzibaba taifara naye tiri kumarali. Saka tinofara tiri chese, tinochema tiri chese, tinowa in solidarity kana mumwe wedu akuwadzwa. Ndosaka vachamisa vati regai ndiende inini mbune. Ndinoona madzibaba kuti vaite ascertain kuti akakuwadzwa kusika papi, kuti kana vachipa direction kusekretari wedu wehealth nasekretari wofe kuti tiratidze zvese zvinodiwa kuti timupe a proper treatment inodiwa. Totenda vese vabetsera muprogramu iyoyo kuti madzibaba awane safety nekuti madzibaba awane chikafu nezvese zvinodiwa. Ndosaka mutungamiri vaenda ikoko nekuti vachiona kuti tinotora chinhano chipi kuti gadzirise nyaya redress.
Saka vachamisa vati nekutochwa ikoko kana kushungurudzwa kwavakarembera.
Vachamisa vataura message kuna vamunangagwa kuti vamunangagwa mune constitutional obligation yekumaintain law and order nekuprotect ma citizens. Saka zvinoratidza failure of leadership. Vachamisa vataura kuti vari worried nenyaya yekuti vamunangagwa vasati vapa shoko mairana neviolence iri kuitika kubva kukwekwe kugokwe. Uye nhasi madzibaba aro, but we have not seen statement inobva kuvamunangagwa vachikondema violence nekuti kana usiri kukondema which means uri kukondona saka tiri kutarisira kuti vamunangao kana vari responsible leader wezanupf vanofanira kutaura nekuti munyika munofanira kuti muve nerunyararo saka tiri kutarisa zanu as our opponent inofanira tikurudzire kuti paite runyararo so that tiite coexist politically nekuti politically kunofanira kuita contestation kusina munhu ari kukwadzwa kusingateuri ropa nenyaya dzematongero enyika.
Taona bazi rezvekuburitswa kwemashoko richitaura kuti kune mapurisa asungwa nenyaya iyoyi yekushungurudza vakarembera. Sebato munoti nedanho iroro?
Tinozvikudza izvozvo nekuti tangachitaura nemukuru wemapurisa achiudzwa navachamisa vakamira hurumende idzva kuti tinotarisira kuti mapurisa arambe ari professional nekuti vatiri kunetsa navo haasi mapurisa, vatiri kunetsa navo vanhu vari muzanu vari kushayisa vanhu chikafu, vari kushayisa mishonga mumahospital. Isu tira kuti tipinde kwete kuti tishungurudze vezanu asi kuti kana vachidemonstra tovapa magoso tovakurudzira nekuti the freedom to demonstrate iri muconstitution. Tiri kutarisira kuti vakomana nevasikana vari muzanu kana tapinda mugovernment vachipiwa retirement package mahovheti ochengetwa. Tiri kutarisira kuti vechidiki vopiwa mabasa. Ndo nyaya inoita tive tiripo saka vachamisa vataura nevakuru vemapurisa kuti tiri kutarisira kuti vamaintaine professionalism nekuti tiri kutarisira kuti zviri mumutemo neconstitution yezimbabwe zviteedzerwe nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza macitizen kwete kuharasa zvizvarwa zvemuzimbabwe.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Seziva vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi raendesa mapurisa emumasvingo kudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kwaraisa chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti dare rirase danho ratorwa nemapurisa rekurambidza kuita musangano waro wekutsvaga rutsigiro musi wesvondo munhandare yerujeko. Mapurisa anonzi apa zvikonzero zvekuti bato rezanupf rinenge riine musangano miviri mudhorobha iri musi mumwe chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Chief Superintendent Simangaliso Dhuve vanyorera bato reCCC tsamba yekuvazivisa kuti musangano wavo warambidzwa kuendera mberi nekuti rakatangirwa kukumbira mvumo nezanupf. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuitwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. CCC iri kumirirwa mudare navaPhilip Shumba vaOmeni Mafa namuzvare Isabel Moyo vekambani yemagweta ekwaMutendi Shumba and Partners. Vashumba avo vari kutungamirira chikwata chemagweta ichi vati vaisa mapepa avo mudare redzimhosva repamusoro vachikumbira kuti danho rakatorwa nemapurisa risendekwe padivi bato reCCC rienderere mberi nemusangano waro.
Takwidza nyaya kudare reHigh Court takamiririra bato rematongerwo enyika rinonzi Citizens Coalition for Change iro riri kukumbira kuti rally yavo inofanira kuitwa musi wesvondo 20 March ienderere mberi zvitazviita mushure mekunge mapurisa arambidza bato iri kuti risaenderera mberi nerally vachiti ivo havana manpower yakakwana sezvo mapurisa avo achange achiatenda kurally mbiri dzinonzi dzichaitwa musi mumwe chetewo dzezanupf. Saka tinovimba kuti nyaya iyi ichapinda mudare reHigh Court nechimbi-chimbi kuti High Court igopa mutongo wayo onekwa kuti rally iyi inoenderera mberi here kana kuti kwete.
Mutsamba yavo Chief Superintendent Dhuve vatizve mapurisa azokwanisa kuchengetedza runyararo nekuti zanupf inenge ine misangano muviri munhandare dzemamutse nemucheke stadium. Mapurisa ati kunogona kuzoita mhirizhonga pakati pevatsigiri vemapato maviri aya vakaita misangano yavo musi mumwe chete kunyange hazvo nhandare yerujeko iri kuitwa neCCC iri kure kure nenhandare mbiri dziri kuitwa nemisangano yezanupf. Mutevedzeri wemutauriri weCCC munyika vaGift Ostalo Siziva vapomira zanupf mhosva yekushandisa mapurisa kuvarambidza misangano yavo.
Zanupf ndo iri kuda kutimisa kusaite programu yedu. Takavaudza vakomana vasikana vari kuzanu kuti kana musingadi competition muchashedzere maelection yesu anogona kuti vaende vobhuka mastadium ese isi tichaenda kuopen space kurujeko
Izvi zvari kutiraudza vanhu tetu kungundu ipropaganda.
Vamwe vanoti kushungurudza kuri kuita bato rinopikisa iri kuri kuendera mberi zvichitevera kuramidzwa kwavarakamboitwa kuita musangano svondura pfuura murutaka stadium kumarondera nekugokwe vachinzi havana kutedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muCCC Masvingo vaGodfrey Madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambidzwa kupuwa mvumo yekuita misangano yavo.
Zvino kana muchinzi muchitsvagaro chitsigiro munofanawo kuzivisa mapurisa kuti vazive kuti pane zenge pane vanhu vakati wandei. Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga pemishini. Tinenge tichitarisira kungovazivisawo kuti tichange takaungana nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution.
Musi wechipiri bato reCCC nemutungamiriri waro vachamisa vakarambidzwa zvekuita musangano wavo wekutsvaga rutsigiro kubhinga. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti riite risati raita misangano yaro zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiriri weCCC vachamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi kuvakuru vakuru avo vari kuvatuma. Asi mutevedzeri wemutungamiriri weZANPF vari zvemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati bato ravo hariudze mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana neCCC kana vane zvichemo. Bato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora iro riri kupinda musarudzo dzemabi elections emMDC Alliance rinotiwo rakanyimwa mvumo nemapurisa yekuita musangano waro kubhinga musi wemuvhuro unouya vachinzi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vari mudunhu iri vachiitawo musangano nhengo dzavo. Asi mamwe mapato ari kukukidza musarudzo idzi anoti haasi kusangana nedambudziko rekurambidzwa kuita misangano yawo. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden nhasi vaita musangano weparunhare nemutungamiriri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuti vaBiden vachabudira pachena vaXi Jinping kuti China ichabhadhara muripo mukuru kwazvo kana yakatsigira Russia muhondo iyi. Kunyangazvo taenda pamhepo tisati tanzwa kuti musangano uyu wanga uchifamba sei, muzinda weWhite House wakazivisa nezuro kuti vaBiden vakanga vasiri kuzorova imbwa vakaviga mupinyi panyaya yekupindira kweChina muhondo yeRussia muUkraine. Muzinda weWhite House wakati China ndiyo inenge iine mhosva pane zvose zvinenge zvichiitika muUkraine uye inenge yazvigokera moto muziso kana yakapindira. America inonzi iri kushushikanawo kuti China inogona kubatsira Russia mukunzvenga zvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumawirira. Kupinda kweRussia nechisimba muUkraine uko kwave musvondo reChina kwaurayisawo mazana evanhuwo zvavo, kuparadza nzvimbo dzemaguta uye kukonzeresa dambudziko repekugara kumamiriyoni evanhu vari kutiza nyika iyi. Hondo iyi yawedzerawo kusagadzikana kweukama pakati peAmerica neChina, izvo zvakanganisawo tarisiro yambenge yavepo yekuti hurumende yavaBiden ingangonyevenutsa mamwe makakava anga aripo pakati penyika mbiri idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kuwedzera kwezviitiko zvekurwiswa kwevabva kure nezvizvarwa zveSouth Africa munzvimbo dzakapoteredza Cape Town neZuro. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe mulambo avanoshanda papurazi remidzambiringa riri kuRobertson muWestern Cape vanoti munzvimbo yavari kugara maberekera ingwe sezvo vanhu verudzi rwechisutu vanogara munzvimbo iyi vari kurwisa vabva kure nenyaya dzemabasa uye vari kuvabira nhumbi nezvishandwa zvavo zvese pavanenge vatiza mhirizhonga iyi. Vamulambo vanoti mapurisa emunzvimbo iyi haasi kubatsirawo mukudzivirira mhirizhonga iyi vachiti ari kuti iyi mhirizhonga yavabva kure vari kurwisana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emunzvimbo iyi. Zvizvarwa zviri kunze kweSouth Africa zviri munyika iyi zvinonzi zviri kutarisirwawo kufora mumigwagwa nemuvhuro muCape Town, Free State neJohannesburg zvichiratidzira kusafara kwazvo nekukwira kwezviitiko zvekurwiswa uku. Ngatinzwe hurukuru yaitwa na Marvelous Mshanganya uye we Studio 7 na Vamulambo pamusoro penya iye.
Kwa kuna munga kutimikana ya zakanata ya kuti uita na marubi mawirani kayo masuku na marubi ina uye mba kaya ya kuti marubi mawirani kaya mazimbabu ya masuku warugu wisa warugu taka wisa masuku warugu wote kwa peja ya basa ya kuti iyo wanungu zono sezi zagwa muno kata wakuti wisa ya kuti kuzi rono mabu ya kati kese warugi kwenye warutu mbori rutu barabitangu.
Saka Parisi na hapa muri kupi?
Ndo to gara mshangu ya mbe mwaduzo ni mako mwishiki ya 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 mwishiki.
Paneva wani kwa vachira sikiru kwa neupe nywele?
Hiyo kwa rakepishi ndivu ya chukuru ndabuda wani mwishiki ya 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 mwishiki.
Imi muno bata mabasa api ikoko?
Izi tunachata muna prazi.
Shurikunzi muite se?
Wanguti isu mtoko nakuti chikimbunda rikipote wa mika kwenye. Razini za hino mwanu kakisu unapurna ingi mutanye kawezo wani. Tungu ni mafore na mzake mbeo wakati mafore na mzame kende mabasa. Taka imu wari kuma nakuti. Iwa hizi wakini wangu tira tivandi kifani mba chia kutuwa wazini jenitezo. Nyeenga tanziri mabasa kakitura wa kutuwa. Manyerajuna wa zingara kupaza jimbaje wa kutuwa wangu tira kutuwa wazini za kakara imomo.
Mapurisa kuti chii nenyaya ii?
Mapurisa kuna kwa anacha rumbo kanda nyumuti wa narugu wa wasi ma siki zi wano wando ruma kori na zi kwa wana siki ya wanga watu watu ura tanguna wangu ndo mawaluko kori zungu mbunitra wangitra wano wangu kando zumati ya gasi nyungu wani maraba kule kata zino lakani nisa nyumuti wa nyese wala wadamu kama mwotishi ima wano karakumbe kule kiki.
Mungati jizharu wa shwe Zimbabwe jiri kuwa ni kwa jichisanga na nidambu tukeji. Paka wanda si?
Wanarugu Zimbabwe hizi ya wanga usa uma 6 to 7,000.
Kova nani wangu uwa kura jiri kufamba seiva?
Kutawara wandubu ita kutaya wa madimai ni wana tangu umu wabude mlokeshin wano gara ku police station kuni mkoka chinge tezeo. Yungi mkatingu warungu kote ya matomba wani utirute mamwana kautirute mani. Warungu takiru warungu wangu wano disnita watu anwai chingurupi.
Imi manga maga ra kunzvimbo yekwengo yakareba se
inini ndauma 13 to 14 years
asaka ndeke kutanga here zvichitika
zvakamboitika asi nekuda kwekuti zvakakunda kuti ova miriviri zvakabva zvakakunda kuti nhora kwakazovewa mwaka uyawo mamapolisi akazoonana pau akazodzimura musinde iwoyo saka dhistime vanhu vanogara umo pane vamwe vanga vari kumashure kwemusinde wekwati zvakazodalabva zvavasiri pamusinde uya vangosarira kwatiri tu
avanga vari chizvarwa chezimbabwe vatinashe mulambo vachitaura naMavelous Mshanganya uye weStudio 7 vari mugomo mavakawanda kuWestern Cape kuSouth Africa uko vari kutiza mhirizhonga. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri kana kuti 5420 vamwe mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 362 vakawanikwa vaine denda rine zuro wakare zvakasiya uwandu hwevabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri wave pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvina zvine gumi nevaviri kana kuti 244,012 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 233,461 vapora. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nezana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 5131. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti mazana evarwi vari kuda kuzvipatsanura vari kurwisa kuti kuve nenyika yevanotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura French iyi vatiza kurwiswa kwaitwa nemauto vachienda kumuganho wenyika iyi neNigeria. Vakuru vemauto svondo rino vakashanyira misha iri kumavirira kwenyika vakakurudzira vagari kuti vamhangare vavanofungidzira kuti vangadai vari varwi vari kuda kupatsanura nyika ava nevanenge vakapakata zvombo vanonzi vari kushungurudza vanotengesa pamwe nekupfuya mombe. Finland yadoma zvakare senyika ine mufaro wakawandisa pasi rose kechishanu mumakore akateverana muchirongwa cheUnited Nations, icho chakadoma zvakare Afghanistan senyika isina mufaro pasi rose ichiteverwa pedyo neLebanon. Serbia, Bulgaria neRomania dzakaonekwa dzichisimukira zvakanyanya muugaro hwakanaka. Nyika dzakanyanya kudonha muongororo yabuditswa nhasi iyi dzinoti Lebanon, Venezuela neAfghanistan. Vamwe vagari vekutaironi kumhondorongezi mudunhu remashonaland west vakatorerwa nzvimbo yemafuro emombe dzavo ichipiwa kukambani yekupfuya mombe, vanoti hapana pundutso yavari kuwana sezvainge zvakavimbiswa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanosvika makumi masere vakatorerwa imwe nzvimbo yavo yemafuro emombe inosvika mahekitiya zviuru zvishanu ikapiwa kambani yekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama yePalm Line Investments makore mana apfuura nehurumende kuburikidza nebazi rezvekurima. Kunyange pakutanga vagari ava vainge vatsika madziro vachiti havadi nenzvimbo yavo, vebazi rezveminda pamwe namudzviti vakavavimbisa kuti chirongwa chekuchengeta mombe ichi chaitsigirwa nehurumende. Vagari vainge vavimbiswa kuti vaizowaniswa mabasa, kutengwa kwechibage chavo chekupa mombe pamwe nekuchinjana mombe nevagari kuti vagari vaite mombe dzakakura uye dzemhando yepamusoro kana kuti cross breeding. Asi vagari vanoti hapana zviri kuitika, vachiti projekti iyi yave kuyamura vakuru vemugodhi weNgezi Platinum. Mumwe mugari wekutaironi vaAndrew Manyowa vanoti vagari hapana chavari kuwana pane zvose zvakavimbiswa.
Ndakazozviona kuti no Palm Line ndeya CEO weSimplan nemamwe mamanagers maona. In general isusu hapana chatiri kubenefita because isusu taitarisira zvinhu zvakawanda. Pari zvinhu izvozvi tikatarisa even pakana kuti employment chaiyo havana nguva yekuti vationo paeach village tipewo vana vakati.
Mumwe mugari vanyasha chamisa ava vainge vavimbiswa kuzovandudzirwa mhando yemombe dzavo vanoti hapana chatichaitika sezvo vekambani yePalm Line vave kuti mombe dzavo hadzifanirwe kusangana nedzavo. Vachamisa vanoti mombe dzavo dzave kunzi dzine zvirwere zvekuti pakatoiswa waya kuti dzisasangane.
Handikuda nyaya dzekuti kuchinjanisa mombe dziri mumaruva nemombe dzavanadzo ivo aprogramaanga kuitika.
Mumwe mudzimai amai Chennai Kadhani avo vanoti vainge vavimbiswa bhizinisi rekutengesa mukaka vanoti hapana chavari kuwana. Palm Line Holdings iyo inova muridzi wePalm Line Investments ine chibvumirano neZimplus iyo yakapa kambani yekupfuya mombe nzvimbo inosvika mazana matatu nemakumi maviri ezviuru zvemahekitare. Mutauriri weZimplus amai Busi Chindove varamba kutaura nezvenyaya iyi kana kujekesa kuti kambani yavo inowana chii kubva muchibvumirano chayo nePalm Line Investments.
If you kana vaine evidence yekuti nhingi yakadya chakati, nhingi yakatora chakati, nhingi akadai, we are happy to answer that. We are happy to investigate it, look into it, give you an answer. But zvekuti tingopindura wild rumor yekuti zviri kunzwika masenior managers takana chii, it's a bit difficult.
Mukuru wekambani yePalm Line Investments vatafadzwa chinyanyiwa varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Asi kanzura wenzvimbo iyi vaagri pachiwara vanoti projekti iyi hapana zvayati yave kuyamura vagari nazvo. Vanoti havaoni ramangwana rakajeka nekambani iyi.
Iyo projekti yacho pachayo asi tatanazo kuona mafambiro ayo ndizadinanazo kuona mafambiro ayo okuinda kumberi anoratidza kuti projekti iyaya yakuva nezvinobudisa kana kuzviri kufambisa zvetinokwanisa kuti tinazoona kuti yanyanya kusara nemaitiro avanhu vanoene zvakaitika.
Kambani yePalm Line Investments yakakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore rapera kuti vaparure chirongwa chekupfuya mombe ichi muna Nyamavhuvhu. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora ekuAmerica. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Palm Line yakazivisawo kuti ine urongwa hwekukudza kuchengetwa kwemombe kusvika pabhiriyoni imwe chete nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Asi vagari venzvimbo iyi vakaita saamaikadhane vanoti vakatamiswa bhora risina mweya pavakaudzwa nezveurongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Kune mitambo mikukutu makunda Newcastle Laga Premier Soccer League svondo rino kusanganisira rwendo rwemanyika Diamonds iyo iri kutungamira makwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo mukuru uri National Sports Stadium nesvondo umo zvikwata zvine mazita makuru Capes United neHighlanders zviri kusangana kekutanga pamakore matatu apfuura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere eCastle Laga Premier Soccer League aya. Makepekepe iri kubaka moto asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezveHighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yeSakunda Holdings. Vateveri vechikwata ichi vari kuzhamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurairidzi wavo Mandla Mpofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava Stadium uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum Nengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzira kutamba zvikwata zviri izvi, FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufainari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika, munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anoti maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Dimbare ine ZPC Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo murairidzi wayo Tonderai Ndiraya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya nyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluvheve mangwana zvekare. Nesvondo chikwata chiri kutungamira makundano aya Manika Diamonds chiri munzira kuenda kumaruwa eMhondoro Ngezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Yada vs Blue City Baobab. Nesondo Tenant vs Herentals Sakuba. Blue Chiefs vs Harare City Luveve. Triangle vs Wawa Gibo Stadium. Cranbourne Bullets vs Manika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kusungwa nekutochwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera uye zviri kuitika kuUkraine. sezvongu yedu yapera takaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti pane mapurisa asungwa nemhosva yekutocha nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera pavanga vari muusungwa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.